Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 31 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuchipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa inoti manyepo kuti mnyori mukuru webato iri va Douglas Monzora vambomiswa basa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance kuchipinge vanoti vakarwiswa nevanofungidzwa kuti vatsigiri veZANU PF vakakuvara zvakaipisisa nezuro ndokupa vaendeswa kuchipatara. Mumwe wevanhu vakarwiswa ava vaEdson Muchape vanoti vakarohwa vakakuvadzwa uye kupisirwa mushane vatsigiri vavati ndeveZANU PF. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi.
Kona tangu papa shop ndoba takazona parukuto ya timu rakawanisa munoisanga nemabhemba mamachete aya nematemo nematanda emagampos ndira kuti mai MDC mauya kuno muchikampeni aya MDC kuno kusaka vaingoita EDT saka iscountry report 3 nomwe mudhara nomwe anonzi Dallaston akapatema wangu na kuti vanhu ava vari kuuya vakawadisa vachibvatidza vari 3 mumwe wacho anonzi Dallaston akaponera muti toma akanohwanda mondara nzvata akazotiza yacho famba sei iwo vangu vatosvika kudhara kwava kutitanga kutondiponda paita kuti nditema-tema nemabhemba aya
saka makakuvara zvakadii
ndakakuvarisa zvakanyanyisa musana wese kumeso kumapasipetokapa vakatema-tema nemamachete apagumbapo vakatema nedemo
saka iko zvino muri kupi
ndiri vachipinge hospital
muri kuwana rubetsero here asi rwekurapwa
vangutengoba medhemu kansela varipo ndova akatenga matabhureti avanga anyorwa apana pane machiremba
makakwanisa here kusvitsa nyaya yenyu kumapurisa
ya takaendako nezuro asi before satabvako bhozi ndakazoriskiwa nezuro ndakazotorwako kubvako ikoko nezuro naonarebo walivingston zumo wechipinge central saka pataimo chingotibvei pagomo pamba patandiri pandakazonorarirapo ndopatakasangana nemapurisa ariko tu angu achiuya kuzonzwa nyaya dzachona dzakamira sei vakazorekoda statement yangu nevamwe mai vakanga varipo ipapo vakazongotemwa panapa mhanza panapa nepemba iroro
saka mapurisa ari kutaridza here sekuti vakatora matanho ekusunga vakaparamaka
mapurisa so far vasati
rubatsiro rwamuri kuwana pari zvino kubvawo kubato renyu nderwupi
rubatsiro rubva kubato zvese zvazvokudiwa vari kuedza kuita izvi pane pavada kuti nditransfer ndiende kune chimwe chipatara
avo vanga vari nhengo yeMDC Alliance vaEdson Muchape vachitaura vari parunhare vari muchipatara chekuchipinge. Vakamirirawo MDC Alliance musarudzo yakanzura muward 14 amaye Laina Madanyika vanoti mudunhu ravo hamusisina kumira zvakanaka sezvo vanhu vari kupisirwa misha vachinzi vakavhoterei MDC Alliance musarudzo. Mapurisa ekuchipinge police station anoti akatambira nyaya iyi asi achiri kuferefeta uye hapana atasungwa. Hatina kukwanisa kubata vakakwikwidza vakamirira ZANU PF musarudzo yemumiriri wechipinge central muparamende vaRay Machingura kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga yakadzimwa. Tabata amai Madanyika kuti tinzwewo zvakaitika.
Ndingati nechiitiko chakaitika zvinotorwadza nekuti hazvisi hamusi muvega saka ndiri kushaya kuti kana ivo vechiti vakahwina kana kuti vakushanda vari semutungamiriri kana kuti sevatungamiriri vanoitire hutsinye hwekuti vangati wavaona chete vanenge vachiponda vachipisa dzimba nekuti ikoko kwakaitika chiitiko ichocho vakabva vaenda pamba pavanga vachigara ipapo vakandopisa nedzimba dzacho muno maagents edu akatotiza augara kumozambique nekutretenwa kuti mukangogara mumba kana kurara mumba vanenge vachiuraya inini zvinosvika pakutishungurudza
mapurisa ari kutiwo kudii nezviri kuitika izvo
hatisi kuona kana rubatsiro isu nekuti kubva nezuro kwatakaendako kusvika tiuye pachipatara hatina zvatambonzwa kuti pane vabatwa kana kuti pane zvakadii sekutemwa-temwa kwakaita munhu zvakadai
avo vanga vari amai Laina Madanyika vachitaura vari parunhare vari kuchipinge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachiti zvirongwa zvecommand agriculture nepresidential input scheme hazvisi zvematongerwo enyika uye hurumende yavo icharamba ichitsigira zvirongwa izvi sezvo zviri kubatsira nyika kuwana chikafu chakakwana Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera
Vati zvirongwa izvi zvaita kuti nyika iite gohwo rakawandisa uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vati kubudirira kwecommand agriculture kwakaita kuti ivandudzwe kusanganisira zvirimwa zvakaita segorosi zvipfuyo zvakaita semombe pamwe nehove vati zvirongwa izvi hazvisi zvematongerwo enyika sezvinotaurwa nemapato anopikisa munyika uye hurumende yavo icharamba ichizvitsigira vamunangagwa vati hurumende yavo inotsigira Harare Agricultural Show pamwe nezvirongwa zvayo zvakaita semusangano wayakaita svondo rino wevarimi nemabhizimisi vati mashow emamwe matunhu munyika yose anofanira kudzidza kubva kuHarare Agricultural Show uyewo vati vachakurudzira hurumende dzematunhu dzichaumbwa pasi pehurumende yavo kuti dzikoshese zvirongwa zvevarimi vamunangagwa vakurudzirawo makambani akazvimirira kuti atsigire mabasa ekurima kuitira kuti nyika ikwanise kutengesa zvirimwa zvayo kunze sezvayaiita kare mukuru weZimbabwe Agricultural Society varongi veHarare Agricultural Show vangoni kudenga vati chirongwa chavo chakabudirira zvikuru gore rino uye huwandu hwevairatidzira zvirimwa hwakakwira nezvikamu gumi nezvina kubva muzana kana zvichienzaniswa negore rapfuura vatiwo ivo rekomiti yavo vari kuziya pfungwa dzakapiwa nevamwe kuti Harare Agricultural Show isandurwe kuve National Agricultural Show sezvo ichipindwa nevarimi nemakambani kubva mumatunhu ese munyika mutungamiriri weGrain Millers Association GMA vatafadzwa musarara vaudza Studio 7 kuti makambani ari musangano ravo ave kutotsigira varimi nechakare
saka isu seindustry tiri kumira nevarimi sezvatakanga tichiita makore apfuura uyezve tine zvirongwa zvatoda kuita mugore ra2019 pamusoro pekurimwa kwegorosi chibage soyabeans nesunflower saka tauya pano zopa rutsigiro kushow ino uyezve zvakare kupo kwatinapo kune ava vahwina munyaya dzelivestock farming
pashow yegore rino GMA ndiyo yapa mubayiro wezviuru zviviri nemazana mashanu emadhora kukambani yegushungo dairy iyo yatora mubayiro wekutanga pachikamu chevarimi vanochengeta mombe Zimparks and Wildlife Management Authority yatora mubayiro wekuita basa rayo zvakanaka mukuru wekambani vafulton mangwanya vaudza studio 7 kuti vafara chose nekukunda kwavaita
zvakadai hazvibudi kana kukangoruri kuri wani saka ndinoda kubhiliva kuti management yangu yese nemawekazari andasi vari kushanda pamwe chete kuodera because time yatakatora yekuprepare was too limited
kambani yeSeedco ndiyo yawana mubayiro wekutanga pamakambani ese airatidzira gore rino kwozotiwo Zimbabwe Broadcasting Corporation ndiyo yawana mubayiro pamakambani ese ezvenhau akapinda pashow yegore rino varimi vahwina mubayiro inosanganisira dzimotokari mari nematarakita ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vachienda kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana. VaMnangagwa vakatarisana nedambudziko guru rekugadzirisa nyaya dzezveupfumi munyika. Zviri kubuda kubva kubazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats. Zviri kuratidza kuti zviri kutengwa neZimbabwe kunze kwenyika zvakawedzera nezvikamu 36 kubva muzana. Mari yezviri kutengwa kunze kusanganisira mafuta ekufambisa dzimotokari nemagetsi nezvimwe zvirimwa yasvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu emadhora zvichienzaniswa negore rapera mukati memwedzi minomwe pasingaverengwi ndira nemwedzi wapera sezvo michina yezimura inonzi yaisashanda zvakanaka. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti Zimbabwe yakakwanisawo kuti wedzerei zvayakatengesa kunze uye ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza kubva kuChina.
Hongu iri dambudziko ragara rine Zimbabwe rekuti tinotenga zvinhu zvakawanda kupfuura zvatinotengesa. Zvinova izvo zvinozotikonzera dambudziko rekuti tiwane cash iyayo ndosaka iri kushaisa noti kudya kupfuura zvatikugadzira. Asi tichitarisa pagore rino iri zviri kuratidza izvo zvacho zvatiri kutenga nezvatiri kutengesa zvese zviri zviviri zvakakwira. Zvinova izvo zvinobva zvatitati zvinoratidza kuti indastri yedu masenzero ayo kuita anenge asumuka. Nekuti industry ikasumuka masenzero ayo inenge yakuda uchi ati kuti maraw materials aya ndiwo mamwe atobva tatanga kutenga akawedzera. Makambani edu iwo paanowedzera kugadzira kuti aenderane nematengero ari kuita zvinhu aakuda maraw materials. Saka ndo zvikuita kuti zvatiri kutenga zviiwande. Asi tiri kuonawo kuti zvatiri kutengesa kunze kwenyika zvakakwira. Saka zvova kuti zvese zviri zviviri zviri kukwira. Ende tichiongorora zvatiri kutenga pari kuonekwa kuti pane zvatiri kutenga paipi hatisi kungotenga zvekudya chete. Pane zvidimbu zvezviri kutengwa kunze kwenyika iri mishina yekuzogadzirisa zvinhu. Chinova icho chinhu chatoti chakanaka. Nekuti mishina iyaya ichazoshandiswa kugadzira zvinhu mangwana. Zvinova izvo zvinobva zvadzikisa pasichi zvatiri kutenga zviri zvinhu zvakapera kugadzirwa zvokuti zvikangouya tobva tangozvidya chete.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kusimuka nhasi vakananga kuChina uko. Chii chingadzidzwawo neZimbabwe kubva kuChina tichitarisa nyaya dzekufambisa zvakanaka mabhizimisi nekugadzirisa upfumi?
Nguva ino yayo kuti tichivaka ikonomi yedu ende tiri kuzvitambira kuti tiite zvakataurwa zviya zvekuti nyika yedu ive yasimukira ive yemiddle income economy mugore ra2030. Saka tauda kuona kuti isusu ngatipiwa mukana semabhizinisi tiende kumberi. Basa rehurumende nderekuti mitigadzirire mikana iyoyo yekuti tikwanise kana isusu kana tiita zvatoida choda chete kutiite mari. Tikaungwana mukana wekuita mari tobva tavaka mabhizinisi ichi anoita basa rinenge richidiwa muno muZimbabwe. Izvozvo zvakafanira kuChina vakatangowo vachiita kunge vari kuita kukopa. Tiri kuzvikurudzira kuti isusu ngatiitewo seizvozvo. Vana vedu vaya vanhu vakatekeresa kuchikoro vari kuti vanoshaya mabasa ngatibatsirane navo nehurumende tichibatsirana nemayunivhesiti yedu tive tinosumudza nyika yedu.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano reZimbabwe Christian Alliance rinoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kukoshesa kuzvitonga kwematunhu devolution sezvo zvakanyorwa mubumbiro remitemo yenyika. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekunamatira kuti vaMnangagwa vatevedzere zviri mubumbiro remitemo. Nhengo dzesangano iri dzati vaMnangagwa vanofanira kuratidza museyano nematongero eaimbove mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakanga vasingaremekedzi bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wemabasa muZimbabwe Christian Alliance Reverend Useni Sibanda vati vanoiba kuti vaMnangagwa vachakoshesa izvi pamakore mashanu avava kutungamira nyika.
Okay, zvinokosha is that nyaya devolution must now be implemented because we had ma political parties ese achiita mapromises kuti vachaimplementa this devolution. But now even here President Mnangagwa when he was talking ku inauguration he made a commitment kuti vachaita devolution. So now I think it's critical that we go from talking to implementation.
Imwe nhengo yesangano iyi iri mumasvingo Pastor Sonikis Chimbuya vati nyaya yekupatsanurwa kwekutongwa kwematunhu inoita kuti budiriro mudunhu reitike nekukasira vachiti matunhu mazhinji munyika akatarira nekuti zvose zvinoitwa kuHarare.
Vese vanhu vamasvingo, vagari vemasvingo, tiri kutarisira isu kuti kana hurumende ikaita devolution, masvingo seprovhinsi inenge yakugona kushanda ichishandisa zvinhu zvainowana even muupfumi hwayo, kana kuti mari dzinenge dzaakugona kuwanikwa padhuze. Madevelopmental issues haachatori nguva yakareba kudevelopiwa. Torai masvingo Lightbridge Roads, yatora makore mangani ichigadzirwa.
Vechidiki vanotiwo vanotsigira kuzvitongwa kwematunhu achiti zvinoita kuti vawane mabasa. Mumwe wevechidiki Muzare Spiwa Bhiza vati kuzvitonga kwematunhu kunogona kubatsira vezera ravo uye kuchiunza budiriro masvingo.
Isusu semayouthwo ndinotova munangwa gadai vakwanisa kuimplemendo decondition muprovhinsi medu, kuti isusu semayouth tikwanisewo kuzowanawo mubato yemaoko takazvimirira kuno kuprovhinsi kweduwo.
Kweta tinoshandira masvingo uye vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vatatu vagondo vanoti vamunangagwa vanofanira kuratidza chido chezvematongerwo enyika, voparura urongwa hwokuzvitonga kwematunhu sezvo zvibatsira kusimudzira upfumi hwematunhu.
Padi chiripo ndechoti hurumende iri kutyora mutemo pakusasa devolution, but nyaya iripo ndeyekuti nyaya iri paviri, constitutional matter nepolitical matter. Saka vanhu kana vachida devolution chero vakaenda constitutional court vakawana judgment, but chikuru ndechekuti government pane political will here yekuti vaimplement devolution. Kana pasina political will yekuimplementa devolution, chero tikada tiende constitutional court zvinogona kutora nguva. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vanofanira kunguva nepolitical will kuimplementa devolution, nekuti ine economic advantages akawanda pakuti each province inowanawo more weight yekukontrola economy yayo, plus government inova accessible kuvanhu vari padhuze. Saka devolution chinhu chakanaka.
Bumbiro remutemo wenyika rinosungira hurumende kuti isiye matunhu achizvitonga. Kubva pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 kusvika pari zvino, hurumende yeZANU-PF haisati yazadzisa zvinodiwa nebumbiro remutemo. Ndakamirira Studio 7 masvingo. Ndini Gandhi Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi wava John McCain wachengetedzwa nhasi muUS Capitol Rotunda panguva iyo vanhu vemuAmerica vari kuchema munhu akashanda kwenguva yakareba mudare reSenate uye ari gamba rehondo. Mutumbi wava McCain wakasvika nezuro muWashington uchibva kuArizona. VaMcCain vakashaya nemugovera wapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa nemusi wesvondo muMaryland. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaBill Clinton nemudzimai wavo Hillary Clinton, Reverend Jesse Jackson, kusanganisirawo vaimbi vane mukurumbira, vaungana nhasi muDetroit vachirangarira Aretha Franklin, muimbi akashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Franklin akashaya ava nemakore makumi manomwe nematanhatu uye achavigwa kumarinda eWoodlawn Cemetery kuDetroit. Makanzura eguta reBulawayo atoreswa mhiko nhasi zvichitevera kusarudzwa kwaakaitwa mwedzi wapera. Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Makanzura makumi maviri nemapfumbamwe emaward ose emuBulawayo atoreswa mhiko muguta iri nhasi. Kanzuru yeBulawayo ine makanzura mapfumbamwe echidzimai, asi chiitiko chekugadzwa kwemakanzura ichi chambovhiringidzwa nevamwe vagari avo vange vachitsutsumwa mushure mekunge mumwe wemakanzura vaArnold Batirai vasarudza kutora mhiko yavo muririmi rwechishona. vamwe vagari vange varipo vada kurova vabatirai vachivati vazvidza vanhu nekuita uku asi vabatirai vati ikodzero yavo yekutaura nerurimi rwavanoda kana rurimi urwu rwuri rwemuZimbabwe. Mumwe wemakanzura matsva vaFelix Maka vati vanotarisira kuita basa ravo nemazvo kuitira kuti guta ribudirire.
Tinocha address nyaya dzecorruption to make sure kuti zvatinoita zvese zvinenge zviri transparent. Nekugadzirisa Bulawayo kuti inyatsomira nenzira dzakanaka.
Munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti makanzura achasarudza meya nemutevedzeri wake pamusangano uchaitwa nemusi wechipiri svondo rinouya.
Meeting yekutanga yecouncil ichaitwa neTuesday 5 September nenguva dza 4 PM ndokuvatinozosarudza meya nadeputy.
Semine mamwe maguta munyika Bulawayo yange iri pasi pekomisheni yakasarudzwa nehurumende. Mune imwewo nyaya, moto usati wazikanwa kuti wakatanga sei, wakaparadza zvinhu zvakawanda zvevamwe vanhu vanotengesa paUnit Village muguta reBulawayo nezuro manheru. Munyori mukuru wemasaka neTraders Association unove mubatanidzwa une flea market iyi amaisipoku Flesbanda vati nengo dzavo 40 dzakaraskirwa nezvinhu zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora.
Ndakasvika pano around 25 to 10, there was a big inferno. Zvinhu zvichitsva and parikunzi pakatangira ite particular stands near the restaurant and the fire quickly spread. Fire brigade yakazouya kadzima moto wacho. Zvakatora nguva ingade kuite hour 2.5. Mastands atravi total yataona anosvika iwo 40. Vanga vanhu vachibva kuno order because state chigadzira kuvhurwa kwezvikoro. Normally tinoisa stock yakawanda. Takatarisirawo kuti kana zvikoro zvakunovhurwa vanhu vanenge vachitengawo zvinhu zvakaita semasechel, maschool shoes zvakangodaro-daro.
Pane vanhu vanopfuura 160 vanotengesa vari paUnity Village, kunyange hazvo nhasi pange pakavharwa sezvo mapurisa ange achimboferefeta kuti moto uyu wakatanga sei. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa inoti tsamba iri kutenderera pasocial media ichiti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa haisi yechokwadi. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkulule Kosibanda vanoti tsamba iyi ndeyemanyepo uye mabasa eZANU-PF ekuda kuparadza bato ravo. Dr. Sibanda vati vachamisa navamonzora vari kushanda zvakanaka mukusimbaradza bato ravo. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Sibanda kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Hatingaite chokwadi nekuti tsamba yacho inoratidza kuti yakasainwa nemushandi webato. Vashandi vebato havasuspendi maprincipal assorties ndo mapolitician. Izozo zvinoitwa maorgans eparty ari political. Naizvozvo zvotoreva kuti tsamba yacho ndeyekunyepa.
Munofunga kuti akanyora tsamba yacho angavani?
IZANU kana nokuti tinoziva kuti ine urongwa hwakaisa mari yakawandisa zvikuru sakuti kuvadze MDC nekuparadzanisa utungamiri hwayo in 6 months. Saka tinoziva kuti ndo zvimwe zvezvirongwa zvinobva kubato reZANU.
Ko ivo vamunzura navachamisa vari kushanda zvakanaka havo here?
Vanga vari mumeeting yeNational Council musi weWednesday vachishanda zvakanaka zvikuru sa vachiurirana kuti bato roendera mberi sei. Tinotoziva kuti pane urongwa hwepart hunosanganidza vanhu ivavo. Hazvina basa kuti vanofarirana here kana kuti havachakushandi chekuti purezidendi vakabata musangano vachiendera mberi.
Asi mutsamba iyi hamuna chinhu chechokwadi chirimo kana chidigacho?
Hapana zviri papo.
Saka vaviri ava vari kushandawo zvakanaka mubato renyu pasina kusawirira?
Makavaona kapanational council meeting yakaitwa mazuva maviri apera. Dai panga paine crisis ka yaitaurwa ipapo. Zvino vanhu vakabuda musangano vachitaura vachiwirirana zvakanaka. Asi kuramba tichitaura nyaya iyoyi kutoita kuti ite kunge hapane nyaya.
hapana zviripo tinotoziva.
Chamungade kutaura kuvatsigiri venyu ndechipi?
Chikuru sacho ndinoda kutaura chinonangana nevatapi venhau. Kana paine zvinhu zvikuru zvakaita seizvozvo, vanhu ngavatarisire kunzwa kubva kuna president.
Nesuro makati muri kuenda kumatare dzimhosva nenyaya yemusangano wekukwekwe, zvakamira sei musangano wenzvo wesvondo?
Musangano unoendera mberi kusvikira bato rati aiwa hazvichaita kuita musangano.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevanhu pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona, tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zvematongerwo enyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Nokutaura naSoli Save, ini ndaida kutaura nenyaya yemusangano waida kuitwa navachamisa wekukwekwe.
Taurai tizi.
Ndiri kuona variro kumapurisa ari kuti havafaniri kuti vaite musangano nenyaya yekuti kune chirwere chetaifodhi chiri, kuti chirwere chetaifodhi chiri kutaurwa ichi chiri kuberwa. Saka hapana midzi yekuti vangarambidza vachamisa kuti vaite rally yavo. Ndiri kuona sekuti zvinenge zvaakutoratidza kutoti hurumende iripo yakutoitawo dzvanyiriri.
Mukitaura naAaron ari kuCape Town.
Taurai tizi.
Zvinhu zvakatongwa nevamunangagwa vakaiswa pachigaro. Right. But now tikatarisa nyaya yekutanga yavari kuita yekuti izvoni vari kutora maInquiries of Commission yekuti azotarisa nyaya yakaitika musi wa1 Agasti, of which zvinhu zviri pachena kuti ami chaiyo chaiyo takatarisa amika ama haimbobuda mubarati isina kuita isina command from the head chief yemacommanders. Saka ivo vamunangagwa ndivo vanonyatsoziva kuti orit ndiani akatuma, of which it is clear that kuti vari kunzvenga munhu the right person akaita sei akatuma vanhu. Iyaya iri pachena, iyaya yekuti vada kungotsvaga chete kuti vati maopposition party.
Muri kutaurona Albert Mfingo.
Koma Albert, makadiiko kuAfghanistan uko?
Aiwa, kuAfghanistan kuri raiti zvako, tiri kuchengetwa naMwari.
Muri kuitei ikoko kuAfghanistan mukoma Albert?
Ndikushanda.
Hatisati tambonyatsonzwa maZimbabwe nakawanda achitaura kuti ari kuAfghanistan. Kwakamira sei?
Aiwa, kuizvecho hakuiti maZimbabwe dakawanda kozi kunoda vanhu vane hana kozi kunosisa kune hondo. Saka handezvokuti simba hachokwadi. Ndoda kumhurisawo sari kuchirongwa pazuva ranhasi chifarawo kuti makwanisawo kundifonera.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa rwendo rwavamunangagwa rwekuChina. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vatsigiri veMDC Alliance vanorohwa zvakaipisisa nekupisirwa dzimba kuChipinge. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga kuChina kumusangano wenyika dzemuAfrica neChina. MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti manyepo kuti munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora vambomiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tshona njani nthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 31 kuNcwabakazi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Let me once again reiterate my government's commitment to support
Command Agriculture. Command Agriculture, the Presidential Input Support Scheme.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule okusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namuhla qede walubhekisa kwele China ukuyangena umhlangano weForum on China Africa Cooperation.
Amakhansela asegcotiwe okwalamuhla iseremoni yalamuhla kadinge ugcoba amakhansela kuphela kodwa umeya lo deputy kabakhethwanga namuhla ngoba abantu bebekhangele ukuza kwenziwa lamuhla kodwa lokhu kwenzakala kumithing yokuqala ye
amakhansela akobulawayo afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla kodwa kube lesehlakalo somunye ukhansela oyale ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembo labafana bakagodlwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ngokusemthethweni umbukiso wezokulima oyeHarare Agricultural Show namhlanje esithi uhlelo lweCommand Agriculture lolwe Presidential Input Scheme alulani lokudinga usekelo kukhetho. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Umnangagwa uthola amazi namhlanje emini evula okusemthethweni umbukiso kwezokulima namabhizimusi oyeHarare Agricultural Show lapho akhuthaze abalimi ukuthi sokuyisikhathi sokuthi eZimbabwe lisebenzele ukudla lokusitha ilizwe lentuthuko yalo. Uhlelo lweCommand Agriculture laqala ngesikhathi owayengumongameli welizwe uMnumzane Robert Mgabe esesikhundleni lukhokhelwa nguye uMnangagwa kodwa abaningi babelusola besithi indlela yokudinga amavoti kodwa ngemva kokuqhutshwa kwalo ilizwe selenise ukuthola isivuno esaneleyo. Eminye imibiko yesithi ilizwe selenelise ukuthola ukudla okweminyaka emibili elandelayo kodwa abacolayo bathi inhlanyelo lemfundiso ye-fertilizer ukuphiwa abalimi ngaphansi kohlelo lolu kuvame ukwengezwa ngesikhathi sokhetho. Ukulandule lokho uMnangagwa esithi uhulumende wabela abantu inhlanyelo esenzela isivuno selizwe hatshi amavoti.
Let me once again reiterate my government's commitment to support Command Agriculture.
Uhulumende wami uzasekela Command Agriculture le Presidential Input Support Scheme ukuphiwa kwezinto zokusebenzisa ekulimeni phansi kwehlelo lezi okomnyaka ozayo sokuqalile uzancedisa abalimi ukusebenza inhlelo lezi ayisizo zokudinga usekelo kodwa ngezokuthi silungisise indaba zokulima.
Wengezethi izigaba zonke zelizwe zizathola usekelo ngaphansi kwalolu hlelo kodwa igqetha uMnumzana Nkosi yabo Sibanda uthi uMnangagwa akakhuluma iqiniso ngoba indlela abantu abalela ngayo okusebenzisa kwezokulima phansi kwehlolo lokulima lolu ngeyombusazwe kusiya ngokuthi usekela liphi ibandla lezombusazwe.
Command Agriculture ma ulubala emaphepheni ulucubungulisisa kungathi luhlelo lukahulumeni lapho ayefuna ukuphucukisa khona uZulu esigabeni sokudla kodwa ma ungabuya ngendlela oluyenziwa ngakhona on the ground uzathola ukuba lolu hlelo lolozokwenza lekombangazwe welizwe
amazwi la asekelwe unkosikazi Tumelo Maphosa yena obese emkhosini wanamhlanje esithi akulamehluko phakathi komsebenzi webandla lezanu PF lemisebenzi kahulumende.
Ukukhuluma kamongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa athi i-presidential scheme le-Common Agricultural akungeni kwezepolitics, akuhlangani ngoba kube bekungangeni kwezepolitics, ubeza kwenza lokhu ngendlela etshiyeneyo. Sikhangela kusukela ngesikhathi eza ama-campaign for ama-elections, ube kuhlanganisa lapha hamba khona siya commissioner i-Common Agriculture indawo ezinjengabo Gwanda, ube fika khona ngale bese kusiba i-rally. So sikwehlukanisa njani thina ngoba thina sikwazi ukuthi yena umsebenzi wakhe uyabuhlukene nganga.
Esinye sakamuthi Harare umnumzana Sipho Ndlovu uthe ngesikhathi sokhetho abantu abaningi bebethola inhlanyelo kusiya ngokuthi basekela liphi ibandla, esithi ukuze ilizwe lithuthuke lokhu kumele kuguqulwe. Kodwa ezinye izakhamizi ezathola inhlanyelo phansi kohlelo lolu ezale ukhuluma le-Studio 7 zithi uhlelo lwe-Common Agriculture solusuze ukuguqula abalimi lesivuno selizwe. Abanye abalimi sebeqalisile ukuthola inhlanyelo yama-fertilizer okulima alonyaka. Inkampani yenhlanyelo ye-Sitco yiyo ethole umvuzo wokuqala wokuba lombukiso omuhla lonyaka, kwathi inkampani yomsakazi we-Zimbabwe Broadcasting Corporation yiyo ethole umvuzo wamakampani ezindaba akade ebukisa kushoya lonyaka. Abalimi abanqobileyo bathole imivuzo egoqela izimota, imali kanye namatalakitha. Ishwale iqale ngomvulo iphela kusasa ngomgqibelo, abantu bezobuka okubukiswa ngamakampani kanye lokulibazisa ngezemidlalo eshiyeneyo lemiculo. Ngimele Studio 7 seHarare, New Gibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka elizweni namuhla elubhekise kwele China ukuyaphatheka emhlanganweni wezamabhizimusi phakathi kwalelo lizwe lamazwe ase-Africa we-Forum on China-Africa Cooperation. Umhlangano lo uqala kusasa, njalo injongo yawo emqoka ngeyokuqinisa ubudlelwano kwezamabhizimusi lakunhlelo zentuthuko phakathi kwele China lezwekazi le-Afrika. Umnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping emhlanganweni lo bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe abo. Amazwe omabili la alezivumelwano ezinenge azilobelane kwezenotho ngesikhathi kusabusa umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya uhambo lukamongameli Mnangagwa lolu sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso yokuthi ubudlelwano phakathi kweChina le-Africa buqakathekile ngoba siyazi ukuthi emazweni amaningi e-Africa iChina ifake izimali eziningi kumthambo wentuthuko infrastructure, okusokubalayo ukuthi inkulumo zakhe zohambo lwakhe kaluqondane lokuthi ololiwe imigwaqo, amabhiriji, lemitshina elungisa impahla eZimbabwe ingangena kanjani, hathi lokhana okuphongunikezwa nje izimali ali la maChinese usebenza lapha. Kodwa mbona ngathi ubudlelwano bokhona ufanele uqinise.
Ngesikhathi sikaMgabe ziningi izivumelwano ezalotshelwana phakathi kwele China lele Zimbabwe. Wayetshona etshitshela kwele China uMgabe esiyasayina ama mega deals ngokutsho kukahulumende wakhe. Kwenzakalani kulezo zivumelwano?
Phela okufanele ukwenzakale khathesi njengoba sokuthiwa khona kule Second Republic, kufanele kube lama-institutions, ama-think tanks ahlala phansi ekhangelisisa ecubungula ukuthi izivumelwano zakhona lezi ezenziwa kuqala izithelo zakhona kuyini le-parliament layikhangelisisa. Ngoba nje kuphoma ukukhuluma nje siyakuthiwa ama-mega deals lokhu lalokhu akuncedi lutho. Kodwa kwakhathesi ngicabanga mina ukuthi uhulumende kaMgabe wayengaqondanga lokule ntuthuko yeZimbabwe, babezilungisela nje imali zabo signa ama contracts ama so business le China ye kakube ile commission of inquiry kumbe ama institute asala pansi kangelisisa ukuthi ubudlelwano bakhona kwaphumani
kulokukhonona emazweni amanengi awezwe kazile Africa ngendlela iChina engena ngayo ihuquluza iminotho yalawa mazwe eZimbabwe lingaluphatha njani lolu daba
okukhona phela ukuthi yithi thina phela abensundu abe-Africa esihambe China sisiya kuyenza izivumelwane. Isivumelwane phakathi kwe-China leZimbabwe asifanelanga siyenziwe nguhulumende, sifanele siyenziwe ngosobhizinis labantu abaziyo ukuthi nxa izivunyelwane zibhalwa zibhaliswa kanjani. Bakhona omthulincube onkosana moyo oGodfrey Kanyenze, hayi khona ukuhambisa okubima kuphela abantu bepolitiki abantu bezanu-PF. Yikho kwenza ukuthi sicine sezivumelana izinto ezintshontshela umnotho wethu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezenotho sixoxela eseHarare.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Niyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Amakhansila akobulawayo angamashumi amabili lasifica mnemunye afungisiwe ukuze aqale umsebenzi namuhla emkhosini oqhutshelwe City Wall. Kubela ukuxokozela emkhosini lo ngemva kokuba omunye ukansila onakanelwa ukuthi ubedle amponjwana eyale ukufungiswa ngesingisi wakhetha ukufungiswa ngesishona. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amakhansila la anqobe kukhetho olwedluleyo wonke angawomanyano wamabandla aphikisayo owe MDC Alliance. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTom Clark Christopher Ndlovu uchasisa ngokugcotshwa kwamakhansila la.
Amakhansila asegcotshiwe okwalamuhla, iseremoni yalamuhla kadingi ukugcoba amakhansila kuphela. Kodwa umeya lo deputy kabaphethwanga namuhla ngoba abantu bebekhangele ukuthi kuzakwenziwa lamuhla. Kodwa lokhu kwenzakala kumithingi yokuqala yekhansili.
Uqhubeke ethi ngeviki ezayo yikho abazakhetha amakomiti ngemva kokukhetha lokugcoba umeya wakobulawayo. Ukhansila Mzamo Dube ka Ward 25 owenketha usole umsindo ethi bakhangelele intuthuko yakobulawayo.
Hayi, hayi, sibokuzayela kujela ngakho. Kodwa thina sithi ukhangele ukuthi sikhangele ukuvela phambili ngabona ukusebenza kobulawayo.
Ukhansila ka Ward 17 ephumula usikhululekile moyo uthe bayabonga ngokugcotshwa bayazehlisa kubulawayo.
Namhla siyabonga ngoba sesigcotshiwe sesizaqala ukusebenza sesizehlisa phansi kwabulawayo ukuthi sifeze lokho abasikhethela khona ukuthi sibamele.
Kube lokuxokozela kwakuqala lamhlanje kugcotshwa amakhansila akobulawayo. Abantu bakobulawayo bake batshengisela ngesikhathi kufungiswa amakhansila besola ukuziphatha kwawo kanye lokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umqoqi wenhlelo eBupra, uchaza izifiso zikaZulu.
Singananzelela abantu babuyile esithole kuyatshengisa abantu bakobulawayo balofuna ukulangazela ukwazi ukuthi kambe ozangena abe ngumeya lodi lomsekeli wakhe ngubani. Kodwa bona abantu begcwele lapha. Kathesi sikhona apha siyananzela ukuthi abantu basafungiswa phakathi ama-councillors kodwa asilaqinisi ukuthi abantu bazakhethwa nini, kodwa abantu bacacile ukuthi hayi bona esabe isifiso ukuthi njengobulawayo bafisa ukuthi nxa kukhethwa umeya nomsekeli wakhe kukhethwe umuntu ophuma kule region.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sikhanyele Mlotshwa osuka ku-Ward 25 ukhale ngokuthi okwenzakale lamhlanje akubaphathanga kuhle.
Ilanga lanamhlanje besilikhangelele njengelanga elikhulu obekumele ukuthi isifiso zethu thina njengomthwakazi, njengobulawayo omuhle, njengezakhamizi kwenziwe izinto ezifair, kodwa ayisikho okwenzakalayo. Into yokuqala, bakhethe ama-chambers, bebiza benxusa ubulawayo wonke kodwa bekhethe ama-chambers. Indawo ibe ncane, sivalelwe phandle, akulanto esiyizwayo, akulanto esiyibonayo. Besile sifiso sokuthi ngaba sifake hholu kodwa kukhanya lokho kabakulandeli.
Amakhansela wonke anqobe kukhetho olusanda kwedlula agcotshwe lamhlanje, njalo bonke bengabomanyano we-MDC Alliance, kodwa ngendlela abantu bakobulawayo abakhuluma ngayo kulakho ukuba lokufuthelana nxa amakhansela la angakhetha umeya abangamfuniyo. Umeya lomsekeli wakhe bakhangelelwe ukukhethwa ngeviki ezayo ngolwesibili ngemva kwemini enkulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuyangena umhlangano wakwele China lamazwe aseAfrika ngesikhathi amanye amazwe athuthukileyo ekhonona ngokuthi ele China likweletisa amazwe asathuthukayo izimali ayehluleka ukuzibuyisela. Lelo lizwe ligcina selihuquluza inotho yalawo mazwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Bill Clinton lomkakhe uHillary, umfundisi Reverend Jesse Jackson kanye labaculi abaludumo abanengi babuthene edolobheni leDetroit lamhlanje bekhumbula umculi oludumo owaphiwa igama lokuthi indlovukazi yomculo weSoul uAretha Franklin. Yena ubhubhe mhlaka 16 kuyona le inyanga esekhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Isidumbu selinye lamaqhawe eMelika uSenator John McCain sizalala e-US Capital lamhlanje, elapho okube lo mbuthano wokumvalelisa engakabekwa ngesonto. Isililo sika McCain yena obhubhengo lesihlanu olwedluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane siqalele esabelweni seArizona okuyisabelo asimela edalele Congress kusukela ngo-1982. Kubikwa sokuqhamuke udlakela kwezinye indawo zelizwe lapho abasekeli bomanyano e-MDC Alliance ababikwa behlaselwa ngabasekeli bezanu-PF. Eshipinge kubikwa kuchaywe owayencintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende umnumzana Edson Muchape. UMuchape usiwe esibhedlela elamanxeba ayesabekayo. Sehlulekile ukuxoxa lezi phathamandla zezanu-PF ngalolu daba. Kodwa uChris Gande weStudio 7 uxoxe lowancintisa emele umanyano we-MDC Alliance edinga isikhundla sokuba ngukansila eChipinge Central umnumzana Jairo Sisithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubona undoda lo uhambe kwenza imisebenzi lapha e-Wintrade anti yabona. So abanye abantu bamubona lapha asenza khona ukuthi umuntu lo siyamazi phela ukuthi indoda leyo yayikhamelele i-MDC lapha emakhaya lapha e-Wintrade e-Ward 7. So
abantu phela bayenze isikhungo phela bambamba phela bamshaya ngena Benedict abanye bamshaya ngema tipa anti yabona
ngoba ndona baba bemtshaya
bamshaya njalo phela bambamba phela bamfaka ebridgeini phela bamkhamisa esibhedlela bakhamba epolice but ipolice ayizange ayitholi i-statement next ayizange ayibopha abantu next anti yabona
ye ulimale okunganani
ya walimali izandla zakhe phela bamshaya ngebenet bamshaya ngesigodo hayi izinto eziningi bamshaya nazo
sikhuluma so ungaphi
bamtholele ifoni bamtholele imali zonke lezi zinto lezi
ungaphi so kathesi
kathesi usesibhedlela
manje lina alisabi yini ukuthi lani lizatshayo
so u-MP wethu wathi uzomthola uzohamba na-ARR
manje abantu abasabi yini ukuthi bazatshaywa labo
ya wonke abantu bayasaba nami ngizosaba phela because nomunye wamkhona phela wayenza ikhampeni yangikhona phela because abantu bonke bayasazi phela ukuthi abantu lawa ngabantu e-NDC
akula sebebalekile yini
ya abanye babalekile phela
baningi yini ababalekileyo
ya abantu bangikhona bathi abantu bangikhona bayasika 20 people are the next 1%.
Manje amapholisa athini
omunye wamkhona uyasebenza lapha e-Winstead anti uyabona
amapholisa wona athini
aba amapholisa bayakhuluma ukuthi sifuna ukuthi sifethe ukuthi sibone ukuthi indaba yangikhona ukuthi injani but they are not serious kulo omunye indoda bathi uyasebenza lapho ko-Winstead so thina sifuna ukuthi bahambe e-Winstead bambambe umuntu wangikhona
umnumzana Jairo Sisithole wancintisa emele umanyano ye-MDC Alliance edinga ukuba ngukansila we-Chipinge Central ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lenguqu elebulawayo sithi uBekthemba Ndlovu uthi ulethemba lokuthi abafana bakhe bazavukela phezu kweqembu leDynamo kusasa emdlalweni wePremier Soccer League enkundleni yeBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo sithi lizemukela eleDynamo kusasa enkundleni yeBaba Fields lidinga imiklomelo ngamehlo abomvu njengoba lihlezi esimeni esibi engalaneni yemiklomelo zokusele imidlalo elichumi ngokuba imidlalo ifike emaphethelweni kusigaba seCasilaga Premier Soccer League. Abafana bebulawayo sithi bahlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo benemiklomelo elichumi lanhlanu njalo banqotshwe kuyo yonke imidlalo emihlanu eyedluleyo asebeyidlalile ensukwini ezedluleyo. Kodwa umqeqeshi wabo uBekthemba Ndlovu uthi ithuba lokunqoba likhona ngoba la kumidlalo abadliwe khona bebedlala kuhle.
Bakhuluma nabekuthi ukuthi imajensi game le besesithule kwisimo yethu just that minute just that second ukudefend ukuthi le best try to be better next time. Bekhuluma nje aluba umhambile laphana wayethu so it's a good thing as a coach to see your players discussing on how they were scored and on how they were prevented in the next time. So mbona ngani bona bodwa
iqembu leDynamos lalo lonyaka lidonsa nzima njengoba lihlezi endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngomgqibelo kwisigaba seCasilaga Premier Soccer League iqembu le-FC Platinum lizemukela eMtare City ngasemandava. Iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala leBlack Rhinos ngaseLuveve. Iqembu leHarare City lizanqikelana leHerentals ngaseRufaro. Iqembu leChapungu lizadlala leTriangle ngaseAscott. Iqembu leYata lizadibana leChickenini ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leChapani Mine ngaseNyamunga. Ngensonto kulemidlalo emibili lapho iqembu leCapes United lizanqikelana khona leNicroot ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leHighlanders lizemukela eLenkezi Platinum Stars emagumeni yaseBaba Fields. Mina leStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba labafana bakagodlwayo bephethe idlalade labo elitsha. U-Ezra Jesus Fanda uyalandisa.
Balutshwana abaculi abacula umculo kamazigandi laba-ke sebekhathazile eZimbabwe bakhathaza eMzansi. Bahlonitshwa ngabahlabeleli, bahlonitshwa-ke ngabalandeli babo, bathanda imisakazo yegoli. Namhlanje-ke sihlabo kulolu hlelo lwethu lika-Woza Friday. Woza!
Inguti bum chawulu switi voice and convincing. Linyo ne kalili chonze lenyo sini bafana bamumal ngalande la lafika kunga zilucho zeti sinye wui puta puta apu. Kokodwa yom nyama tabai kwa lego makini simu omle zaba mechila ngembuto la pempu makona. Salubo nani balaleli. Jengo base slanga na njenye dalati leteli ucha elu chinyo ni amadozi. Nitemba lisangu kumbula amadalati ama mabili. Enjenga watabe la papilini.
Seni kala ngoketi, oni kala ngemisebenzi, nikala ngezipetela, seni zile ukala wenu bantu bagiti, nikala
kusetenziwe la, idlandlela ziyakhathaza, akudlalwanga, limnandi, liyaqumbaqumba, liyathandeka. Lona idlalazeke elikhuluma ngayo ke inyoni yamadlozi limumetheni lona lelidlalazi
idlalazi lethu liqukethe ingoma ezingu-12 kulezo ngoma ezingu-12 okukhanya angathi zizadla kakhulu ubhedu ikhona ingoma ethi uma livota livota kanjani bantu bakithi sebenzela phana lo baba unothi odlalela ubaba uThokozani Langa isiginqi ngaphinda ngasebenza lokhetha odlalela icembu lamageza amahle likababa uMtshengiseni Gwenza laphana ikeyboard ngaphinda ngasebenza lokhaya wecembu lamafika amahle lo dada umfana engimthatha phansi le kwaZulu Natal.
Uyazizwa ukuthi zithini ziyaduma kuhlelo Horse of Friday ngomasikandi esibaphethe namhlanje eziyadimi ezakogodlwayo khona ngale yibo phela abafana bakadimi-ke kudlalazi labo lele lishisayo ngilathenthi-ke inyoni yamadlozi bona-ke abantu balithole ngaphi
0277281396 kumbe uxhumane lathi kukhasi lethu leFacebook abafana bakagodlwayo maskandi noma uxhumane lami nginguThabani Dibi Mchakula Mahlala egangeni opposite komMapu Brothers kanti kulabo abaphetheya kwezilwandle kubo UK Canada sebengalithenga kubo iTunes
ukuzenzelo wakho ungaceli obabanye abantu njengoba usibona sinje sinje ubona
sebenzile ngemicimbicimbi eminenginengi khona ngale-ke ogodlwayo bathaye eZimbabwe bathaye khona le mzansi bathaye bahlezi besebenza sona-ke isifiso sakho-ke wemthakulo ungakahambi sithini ufisani empilweni njengeqembu
isifiso sami ngikuthi ngize ngiyefika laphesheya kwezilwandle ngoba-ke ngilabalandeli abagcwele wonke lo mhlaba sibonga kakhulu ixhaso lenu siliqembu labafana bakagodlwayo ezikadibi lingadini
yilo-ke idlalaje inyoni yamadlozi elivela-ke kudibi ehamba labo ugodlwayo abafana bakagodlwayo ezikadibi besikuhlelo uza uza Friday ngemrlaza yengoma-ke equmbaqumbayo silanda ngempela sonto kunjenje-ke okwanamhlanje-ke sokwanele bakwethu isikhathi elidomangoye-ke oflathelayo ngu-Ezra Chief of Banda khonale-ke kwele bili bye-bye.
Kina sasi lagamlandi la pekaya Tete la madosi Kina sasi lagamlandi la pekaya Tete la madosi Kina sasa mangesmo
abafana bakagodlwayo behlabela-ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu ngedlalatelabo elitsha elilesihloko esithe inyoni yamadlozi thakazi kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo lila
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.